Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC nereCCC. Zisa yovimbisa varimi magetsi kutanga mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora nereCCC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa vachirwira ofisi yebato mudunhu reMashonaland West. Mapurisa anga akapakatira zvombo atozodaidzwa kuti amise mhirizhonga akatomboridzira pfuti mudenga. Vamonzora vange varipo vachida kuita musangano nevatsigiri vavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Kana muna abuda pamusha abude nemusha wese kana kuti kubuda neNADS kana iwo afunga kuti akuita sabhuku aurambo awagwadzisa sabhuku aripo saka property iri kuchinhoi ndeyedu property iri kubvira ndeyedu saka ichinda kuita musangano paya ndekubva kwaya wakomana aichinga bva kuti 10 vakati ibaita property neCCC vachitanga kubvunza kuti property iyi inogozeka yeCCC sei nekuti CCC ine gore yafomo plus mapapers ese ari maoko meMBC. Mapepazi ese ari kwasavaya general kwese mukaenda kumateto dzizi maproperties aripo neMDC. Saka vakomana ava tanga kukanda matoko kuti musangano vachidisruptor meeting. Saka mapurisa ndokubva azouya ndokubva azova dispersa ndokubvira kuti mudenga ndomabvira azoita ipapo.
Asi ivo vari kuti nyaya iyi ichiri pamberi pematare vadamba nekudaro vanga vachiti vauya vanga vasina mapepa akakwana.
Kana nyaya iri pamberi kwematare chidzipa hauna. Kana mchiti mapepa atina akakwana ini takaburitsa mapepa ese imbori defense yavari kungounza pamberi pedare inyaya yenhando yavari kutaura iwanoza kuti maproperties haasi avo vanoza kuti maproperties ndeMDC isu tine mapepa ese takaenda kukoti zviri lofu kuti vabvise zviri lofu ivo vari kuramba kubva zviri lofu saka tovaita sei tochema.
Ko zvavari kutiwo vanhu veMDC ndo vauya vaine marori nematombo.
Tinogoya sei nemarori nematombo ewatosvika pakati pemeting hati mapictures tinawo mavideo tinawo kana muchiita mukomande nokupai idaipo zvestudio 7 iriyo kaitv station tinokupai but studio 7 haisi tv station asi mapictures aitsvikwa arelisa pamagroups ese emareporters hatingagoya nemarori nematombo iwo atisvikira tiri pakati pemeting ende mapurisa anokwanisa kuitileta izvi nemba yenchaji aripo tinogoya seiwo asvika takagarapasi.
Pane vakuvara here sekunzwawo kwamaita?
Hongu tina honorable Chihururu, our member of parliament for Manikaland, wario deputy national chairperson nemadzimai, vatengwa nematombo, mai Chihururu vakuvara, ikozvo zvaenda kuhospital.
Mutauriri vamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare kuchinoi. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeCCC vatawanda bvumo.
Haiti nyaya nyowani yaitika kofi kubagara nekugara chini ya munzira yagara ichida chaizvo chaizvo kuti itibhutire maofisi vakambotanga kuenda kumakoti zvikaramba iye zvino vakati haya nemarori nemarori kuti vauye kuzoti vabvute ofisi but vagari vechinhoyo varamba kuti no hazvifaniri kunge zvichidaro
saka hapana akuwara here
pane vakuwara but information yacho hatigoni kuti itaire pane pari zvinhu kusvika taverified number vakuvadzwa because vaita zvekuhaya marori vachitanda matombo zvakaitisisa vatanga vachikora kiye pagedhi but the situation is now under control
saka mapurisa apindirawo here zvaafamba sei
patanga nyaya iyi taenda tikanoripota kupolisi tikavanotify kuti ndo zviripo paground saka tavanotifya kudaro iwe kwamunzura vacho vanga vasinawo paperwork yavakabata mumaoko inojustifya kuti sei vari kuda kuuya paofisi saka isusu chataita isusu kuramba kuteerera zvavangaitaura because vanga vasina basis or even mvumo yacho yekuti vangasvike paofisi pakaitika zvese izvi taripota kudaro mapurisa anga asati asvika pasini kuti vaone kuti chii chaitika saka tichiri kupesuwa nyaya yacho nayoyi kuti titore malegal channels akaringana kubudikidza nezvaitika izvi
asi ndiani chaiyemuridzi wehofisi vabvumo
iyi nyaya ichiri kumakoti sekuziva kwenyu saka zvinotiretei kuti nditaure pano pamhepo kuti mahofisi ndiani because inyaya ichiri kumakoti ichiri kuongororwa nemakoti yakapiwa judgment ikaitwa communicate but hatisati takukwanisa kuti titsanangure kuti hofisi iyi ndiani but chiripo ndechekuti vagari vechinhoyi vanoziva kuti muzinda wetriplec ndokwatinoitira misangano yedu ikoko hapana haizi sikiniki hapana asingazvizive izvozvo kutouya kwavo pakati peusiku vachida kutraya kumenedzera zvinoratidza kuti vanotoziva kuti vanofanira kunge varipo ndeava dai panga pari pavo vanhu pekuti vangadai vachigara ipapo but pane malegal channels akaitikwa nemaexplanation akaitikwa nezvakazotsiridzirwa kubudikidza nekuti tizoramba tiri paofisi ipapo
saka kurwisana uku kwaitika kumanguvai
kurwisana uku kwatanga kumakuseni zvekuma10 vambotiuyei vauya kudaro ndobva vadzokera ndobva vamboenda kupolisi ndobva vamhanyamhanya then vazoti payapayapaya kumaafta 12 ndobva vazouya manje vakawanda nemarori vachirwisa vanhu vanga vari paofisi ipapo
nhengo yetriplec vatawanda bvumo vachitaura vari parunare muchinoi mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union kana kuti ZICFU amai maiwe PGT vanoti kutanga mangwana hurumende yavimbisa kuti ichange ichiwanisa varimi vegorosi magetsi uye mvura gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe gore rino yange ichida kurima gorosi rinosvika mametric tons zviuru mazana mana nemasere kana kuti 408 metric tons kudarika zviuru mazana matatu nemakumi masere akarimwa gore rapera kana kuti 380,000 metric tons mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai GT kuti tinzwe zvizere
tinangoti magetsi anenge aimprove sekupomiswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva patakaita meeting zvonge akapera tiina penseki Dr. Basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 AM anenge adzima but iko zvino akuita nemazuva kuti mamazuva vanombodzima mamazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo
saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi
musangano uyu wakanga uri weministry yeagriculture nevanorimisa varimisi tingati veagritech and then kwozoita vamiririri vevarimi mafarmers union namafarmers vakanga varipowo zvekare pamusangano uyu vanomirirawo zvinwa nevanomirira magidi vezesa vakanga varipo. Saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo. Tikatarisawo vezino vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara, saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridziri. Vezesawo vakafundisa kuti magetsi achange ariko.
Ko, panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here? Uye takanzwawo ivo vabhasira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu ose kuti varimi vatange kurima.
Hongu, matrakita aripo, dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohaisa matractors vanga vachichaja namaesolas chete, vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRTGS iri mari yomumwe.
Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vechitatu vari kugadzwa svondo rino vanonzi vari kuda kuratidza kuti vanokwanisa kubatanidza marudzi nezvitendero zvose pasi rino, sezvo vakoka vakuru vemakereke echibhudha, Hindu, maJew, maMuslim, maSikh nemamwe. Mabhishopu echidzimai anenge aripo kekutanga. Muzuva ravo rechitatu nerekupedzisira vari muHungary, uko vari kushanya, Pope Francis nasi vatungamira urongwa hwemas muBudapest, uye panga paine zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi amai Katalin Novak nemutungamiri wehurumende vaVictor Orban. Pope vakurudzira vanhu kuti vabatane. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Mashe Guns from YPTZ ndotungamira ubuka rechidiki rinonzi Young People's Program Zimbabwe Youth Association.
Right, mungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kusimudzira vechidiki?
Tine urongwa hwatakauya nawo sevechidiki, tikavhura maprogramu yatiri kuti maCommercial Youth Centers, anova iyo iprogramu yatiri kupa pekushandira kune vechidiki vachangotanga kupinda mumabhizimusi. Iko zvino vazhinji vacho vanenge vasina makambani akarejestwa, vazhinji vacho vanenge vasina even kutora any action or formalization mabhizinesi avari kuita. Saka zvatinovaita, tinovapa mukana wekuti vapilot maproject avo mumafacilities edu atinawo. Kana vapilota, tinovapa mukana for about 3 months vachita pilot yavo. After 3 months, isusu nebumbiro reZimbabwe Youth Council inova iyo iti parent organization kwatiri, vane urongwa wakaita necompanies yekubetsera vechidiki kuregister macompanies zviri cheaper under the presidential mandate yakainitiate kwa nguva yelockdown. Saka nanhasi ichiri kurana uye tine vechidiki vatiri kuassista kuregister macompanies after tambovaisa pamapilot kuti tione mabenefits avo ari viable kusvika pacho. Saka ndo urongwa watiri kumhanya nawo zviriko zvino.
Mungatudza kuti muri kubatsira vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakati wandei vakupfuura more than 50 right now. Vakatakwanisa kuregista maorganizations avo right now, they are functioning very well. Vajeri vacho takatova release zvekuti vane mabhizinesis ariwo established. Saka vaakukwanisa kumirawo vega even kune mamwe maprivate institutes anenge vachishanda navo. Saka ya kuita zvinodadisa zvisingaite kuarea iyoyo. Inova iyo chinhuwani chatakaona munyika medu chisiri kukonzidwa. Vechidiki vazhinji tiri kusangana nedambudziko rekuti yes, Zimbabwe it's open for business but we are not accessing mafacilities ekuti titire business racho besides kuti issue capital because some of us macapital tinawo but kuti uzotanga kuita business racho kuti uwane facility unokwanisa kuaccommodata, that's where the challenge is coming from. Saka isu sevechidiki tabva tagara pasi tikati hano semayoung entrepreneurs zvatingaita panapa ngatishisiye musoro pange tochitsvaga mafacilities isusu since tinenge tine bumbiro rechidiki rine mapepa akakwana totsvaga mafacilities atina chibato nedza mayoung entrepreneurs ese who are coming in into business then we assist them from grassroots vosimuka tichienda navo kusvikira vakura mubusiness.
Mati makabatsira vamwe angade kusvika kumakumi mashanu kana kuti 50 mungapi here muenzaniso wevamwe vamungati vari kuita zviri nani?
Okay, tinenge muenzaniso yatinayo seizvezvi pane boka revechidiki rinonzi Zimbabwe Grant vanoita zvemodeling I think they have hosted more than 5 events now, my national events. We have got the girls vanoita ma cosmetics and beauty. We've got vari kuita ma graphic designing, programming. Ndakwanisa kutadza national yese nemazita asi ya tine vakati kuti
totarisawo kuti zvamuri kutaura izvi zvinoda unyanzvi hwepamusoro. Saka munoita sei kudzidzisa vanhu ava? Munombodaidzawo vamwe vane mabhizimisi here kana kuti mungatsanangurira kuti zvinofamba sei?
Zvatinoita tinoronga maprograms atinobedza mamwe maorganization, mabank nemamwe maprivate companies vatinochiunganidza votibetsera kudzidzisa kune vechidiki vedu from kubva maentrepreneurship skills, mabusiness management, mafinancial inclusion. We have got those guys like invited the likes of Wana Youth and Power Bank, Wana Women's Bank, we have got Wana Old Mutual, we have got my private companies, Wana First Mutual, Vachi Kushenda now, but what they say to nature.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri nyore here kuti munhu akwanise kuti anyatsotange bhizimisi?
Inini chandinotenda ndechekuti zvinhu hazvimambobira zvaita nyore kubva zuva rekutanga. Asi iwe munhu ndiwo unotoita kuti zvinhu zvive nyore.
Vanenge vachida kuonai kana kuti kutaura nemi vaine pfungwa dzekutangawo mabhizimisi kana kubatsirwa, vanokubata ipapi?
Right, vanoda kutibata, vanogona kutibata panhamba dzedu dzinoti 0774-099-571 kana kuti vanogona kutumira email paemail yedu inoti yppzimbabwe.org@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, maita zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma Tinashe. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yes, Simba Rangu,
Simba Rangu, yes, Simba Rangu, Muno Dipa Sina,
Dananda Kaneta.
Ma manheru akanaka vateereri ndini Tanono Kawande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi ndinoda kumbopa vateereri mukana wekupa pfungwa dzavo pane dzimwe nyaya dzatakanzwa dzichitsanangurwa pachirongwa chino tiri kutaura nani uye muri kupi
masura sei baba Tanonoka netimu yese Studio 7 ini ndiri Tanaka ndichikutaura ndiri muHarare
mashoko enyu ndeapi akanangana nenyaya ipi
nyaya yongochani yamakomenti ei baba Tanonoka handifungi kuti inyaya yemweya chete kana kuti nyaya inokonzwa nasatani chete ini ndinoiona senyaya inonyanya kukonzereswa neprimary socialization inosangana nemwana anozoita ungochana vana ava vanozonzi vari kuita vanozoita ungochana ava vanhu vekuti makavatarisa mukukura kwavo vanenge vakakura sekuti tegetiure mwana mukomana anenge akakura muenvironment yakazara vasikana iye okura achifungudzira kuti iye musikana zvinova izvo zvinozokonzesa kuti azoita chii ngochani kana azokura naizvozvo vana vana vakomana vanokurawo vachipiwa zvidhori nevabereki vavo vachifungidzira kuti vari kutedzera chirungu kana kuti chingezi izvi zvinokonzesawo futi kuti pavanozokura vakure vasingazivi jenda roo yavo
chii chamunoda kuti chiitwe chii chamunokurudzira
ndinoda kukurudzira baba Tanonoka kuti musanyanye nevanhu vese makereke musanyanye bate nyaya yengochani senyaya imwe yechina kana tichida kuti tizoikurira senyika yezimbabwe asi tiibatiwo senyaya sepsychological issue tikaibata tichidaro ndinofunga kuti tingaikuriri nyaya yongochani nekuti ongochani hauiti wakaipa unopesana netsika nemagariro edu sevanhu vatema ndatenda zvangu
tinotenda zvikuru nemashoko ako Tanaka tochienda kune umwe zvemuteereri tiri kutaura nani uye muri kupi
ndini Munyaradzi kugweru kwachiundura
munoda kutaura pamusoro penyaya ipi taura henyu tinzwe
ndoda kutaurawo takanangana nemubvudzi wangu vanhu vemachechi vava vanotiwa vakuchatisa varume nomurume vachiroorana vachichatisa mukadzi nemukadzi vachiroorana vanhu vayazve vozotanga kutopuwa kodzero yokuva married couple vobva puwa kodzero yekuadhopta vana
chii chinokunetsai panyaya iyi nhaye mukoma Munyaradzi
pavana apapapa hamuoni were vemachechi emafundisi kuti munenge mochikora kodzero dzevana vamunoadhopta ava uye nyika yose haizvoonio here kuti vana ava vanovharirwa muenvironment inoitwa chingochani vopinzwa pfungwa dzechingochani tichakanaka mumusoro mavo vari vaduku vava vana vanokura vachigamuchira nekunzwisisa chingochani zvabva mumusha mavanenge varerwa zvokanganisazve mafungiro evana ivava ndiona sekuti vafundisi apa hamupaoni here vafundisi kuti apa muri kuparashika ipapa muri kuparashika hongu senyika tinopota tichitarisawo kodzero dzemaminority groups asi maminority groups achoka ari kuramba akachipepechueta humwe hunhu hwagara husi hwakashata otanga kunohupfekera kuti mupfungwa dzevana isu tambovanzwira tsisi sevafundisi kuti oraiti ngati vabhabhatidzei ngati vagashire tivape zvirayiro vadle takuvapazve futi kodzero kunadhoputa vana vopfekera futi pfungwa dzechingochani dziyamo vana vaduku vana vaduku vakura vakatokanganisika vafundisa momuri kuti udii napo apa
tinotenda zvikuru mashoko amukoma Munyaradzi kwachiundura uko vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevateereri vechirongwa chino tumirai maaudhio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda Tanono Kawande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo chikwata chedynamos chatora umambo hwenhabvu hweHarare nekurova Capes United mumutambo mukuru watambirwa kunational sports stadium nhasi Michael Kariati anoti panyaya inotevera
vatsigiri vedynamos vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova Capes United 2-0 ndokuswedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda mutsigiri wedimbare vatedias bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda
atinoita kufara ene ivi nyika yese inobva yatofara nemadzimai edu enga nenguva asingazvizadza nenyama nhasi anoidya nekuti
dynamos yave nemapoints gumi nerimwe chete uyezve iri pachinzvimbo chechitanhatu asi mapoints matatu chete pasi pehighlanders iyo yave kutungamira makundano aya mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatinwe tanyara avo vabva kubulawayo kuzona mutambowi vanoti havasi kudzokera kubulawayo nhasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa
ndozvinhu zvinondinakidza izvozvezvo kana dynamos ikahwina pacaps united vamwe wangu unozva kusununguka zvisingaiti ndenge ndakomborerwa
highlanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekurova hwange 1-0 ndokupinda mumapoints gumi neina kurohwa kwayaitwa nedynamos kwasiya caps united iri pachinzvimbo chechitatu iteverwa nefc platinum iyo ine mutambo mangwana neherentals national sports stadium fc platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura asi yozosiyiwa nehighlanders nezvibodzwa asi caps united iyo yanga iri pamusha muHarare derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa izvi zvaiya mushure mekunge psl yakaramba chikumbiro checaps yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu nhengo yezimbabwe national soccer supporters association vahwanda gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga
muzimbabwe zvinhu zvakatiomei chano saka kuti zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamutambo iwowo zvikuru sa tinotenda kune dangwe repsl nezvakatora
asi maroverwo aitwa makepekepe ashandura mafambiro anga achiita hondo yekurirwa mukombe zvichiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira caps united dynamos nehighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko efc platinum kubvira muna 2017 mune mimwe mitambo yatambwa nhasi triangle 1 chicken in 1 Shesham 2 Cranbourne Bullets 1 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
aiwa tinotenda zvikuru Michael nekutipa zvabuda munhau dzemitambo nhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nereTripleC inotungamirirwa navaNelson Chamisa zesa inonzi yavimbisa varimi vari kuda kurima gorosi kuti ichange ichitanga kuvapa magetsi anokwana kutanga mangwana varimi vanga vachichema-chema kuti vatodzikisa ndima yavo yekurima kana kuti mahekta gore rino nekuda kwekushaya magetsi munhau dzemitambo chikwata chedynamos charova icho caps united 2-0 mutambo wepremier soccer league zvabva zvapa kuti chikwata chehighlanders chiinde pamusoro pegungano iri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.